Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Manero akana kavatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Gavhina veRBZ Dr. John Mangudya voyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine. Vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemugwagwa. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vaDoug Coltart vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaColtart vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarwa kumusana pahuro nepasi petsoka, mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaColtart vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparire nyatwa sezvo vakarembera vasingakwanise kubuda muchipatara. VaColtart vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on four grounds. One, that he was over detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number two, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaColtart vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiumbwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi. Pane chimwe chikumbiro chavo kudare, vakota vati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare, vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane umbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva. Vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi. Vanotiwo vakarembera vafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection. Vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara. Mapurisa akarova vakarembera akasungwa, asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kana wokushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine, vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPope Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutarisirwawo svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muUkraine. Nemusi wechina vaBiden vari kutarisirwa kupinda mumusangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri mugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine, uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwaBiden runoratidza kuti hondo yekuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo. Ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachindosangana navamwe vana President wokuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo yenu kuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu. Zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira, zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewheat namafertilizer zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose azvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo, vanhu vachishaya mafertilizer, chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza, vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia ike zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vanenge vachitaura zvekare kuti vangapamhidzira zvehere mamwe masanctions, vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzacho dzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Saka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava, zvokuti mazuva ari kutevera hazvikacha madzi kuona mukuru weRussia vaPutin vachiti angatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weUkraine kuti wasvika panguva yokuti wakushida kutaura one on one.
Asika Professor Masocha, tiri kuonawo iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuUkraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaiyo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vava vanhu vari desperate, tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo. Saka tinoona sokuti kwakunosvika kumagumo kwokuti vanoti tashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeUkraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neUkraine.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzika maibere, vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabi elections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchapawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa neveZEC vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZim Rights tanga tiri kumamana kwakasiyana-siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Chekutanga izvi chiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabielections, inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Mucharangarira kuti ZEC paya paiida kuita blitz, vakabva vakanzura blitz, vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabielections aanaunswa. Saka zvinoreva kuti voters roll rakavhara for these by-elections, vanhu vakawanda vasati vakwanisa kurejista. Saka ndouchimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilizaid vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho weZEC, takasvika nevanhu vedu na12 non, tikaudzwa zvedu kuti vanorejista avapo. Saka tanga tine vanhu vanga vauya vachida kuzorejista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekurejista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yemahunga-hunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakandonyera zvimiti munzeve. Saka panozouya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iri information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti ZEC haisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kazhinji tinozoona vanhu vaakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira havo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, vezeki vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence yes, kuti aiwa paya pari kunzi pakati izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kutishungurudza chechitatu, tiri kunyanya kutishungurudza inyaya yeviolence, tichimunoona kuti kuMidlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence. Tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kuma election campaigns. Tukamba chuona mapurisa vachi indasia ne ma election campaigns. Izvino kanganisa credibility ya ma elections. Kuma shingo kwa tangatiri last week taitoona mapurisa wakazi pakata. Achimanyisa mazimota awaya emvura nemuroti. Zvino pavanhu kutya ma elections inguva yekufara kuti vanhu tavanawo mukana wekuti pfungwa dzedu dziiswe mupoto yekubika upfumo. Asi kana taakuona vanhu vaakudzipakata, ma elections anova nguva yekutya. Izvi ndo zviri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemapa elections.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzika maibere vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora 45 kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarairidzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pa95 avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita 195 emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarairidzi vangatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsva iyi vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro iyi?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotangazve kugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varayiridzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano?
Inyaya yekuti varayiridzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zviri vashandi vehurumende tichida kuti vationere unyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazana 420 nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu 166 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe Svikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva muchireme kuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muri izvi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi ndirava James Chigwedere nematare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndeamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takagara pano kubva musi wa21 kusvika nhasi ndifunga kwane 5 months kana ndichitari baita kuti tive pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm. Takapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pano pachiuwa village 1 ndobva kwauya mapurisa ndobva atirova ndobva atibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi avo vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vavo havasi kuenda kuchikoro.
Pana ndo murungoona kusari apa pana kanaino chikoro vakangogara takadambudziko reche rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina tiri vanhu rongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuita hatina misha tina kwokuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndeamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tienda kumaricho kanawo maricho kanoshanda pamunhu kana bhagedhi kuya wogaisa wodarikapera wodzokera hazvino zvatinongoita safa hatina.
Pachabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotikari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonyeti.
Matende totokumbira mapurasitiki aya kuna matraki dhiraivha anonge achikrosa ndo anototibatsirawo tovaka dzimba zuva rikauyawo matende aya anenge akudambuka nezuva mvura youyawo mvura inenge ichipinda mudzimba saka dai marototibatsirawo nematende vamwe tingayamurika.
Pakabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara. Gweta Guru Muchinoi vaposo nono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu haisinganyatsotarisa kuti zviri kutadza here kodzero dzevanhu kunyanya saka mitemo yedu yezvino yemaivhinchenze.
Vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Tigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo mushakabwa naNias Tigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye varisachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe vaEndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vaTizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege yemhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC uko vari kubvunzurudzwa pasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyaya dzezvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. Gavana vebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Zimbabwe inotenga kunyika mbiri idzi gorosi, gas, mafuta ekubikisa nezvimwe. Asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira Zimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Mangudya.
Because of the conflict ku Russia and kuna Ukraine, that conflict is not my prices ari kukwira nyika dzose. Zimbabwe is not excluded. The fuel, petrochemical products, my commodities, wheat, commodities like crude soya oil, but also my commodities and finding a gold. Nickel, aqua, so we need to look at the balance. The net effect to Zimbabwe, we think and we know it's going to be a positive net effect. Was the price of the thing that I am a number of Quirao, my price of my HPH in a few Quirao, as soon as I see the we export more than we are importing. Like a net effect of positive for Zimbabwe, but in terms of inflation, we need to, it's exacerbating about the high inflation in Zimbabwe because of that, my price of the NFU.
Ko hurumende haisi kufungawo here kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari nemimwe mutero inobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuUkraine iri kurwiswa neRussia.
Ndofunga government yedu izvo zvita handiti makawana mazuva akapfuura haina kuti pass the increase ye fuel to the consumers. Ine zvinhu zvakaitika izvozvo. Zvinoitika. It's a possibility and it's a solution and it's advisable to do so.
Saka pa inflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi Dr. Mangudya matanga here kuita macalculations matsva.
Tichikuti study the impact as I said zvine ma benefits, zvine ma negative. The positive effect the my price increases. My positive, I know we are going to my exports to the changes. The negative, you know, like my imports, and know that you import, you know, this imported inflation, which becomes a pass through into our domestic prices. But we are still studying, which is, as you can see, things are very, a bit volatile. At one time, our Africa, it might be too early to call, so we are still studying the situation.
Avangavari, Governor Banga Gurire Nyika, Dr. John Mangudya, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chirongwa che The Connection chatinotaura nevechidiki na 8 p.m. Mike Owewe weStudio 7 achanga achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzemabielections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.